Nasi uno vanhu vanga vaenda kuti vanoona mutungamiri wavo paanga achinzi achapinda mudare. Saka pazonzi ko dare racho ranga ririko richifanira kuitwa nahafu keni, vanhu pavazama kufamba nemutungamiri wavo vachingoratidza kuti vari pamwe chete naye, makosa ari kupomera vamwedu mhosva yekuti vaita an unlawful demonstration.
Vachengetedza vanhu vangani mapurisa?
Vatorwa vanosvika vanhu 15.
Munoti kudii nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato renyuko?
Inongovawo taira yegovernment iri kutonga yekudzvanyirira amwe mapati aripo. Zvisa kuti constitution inotitendera kuti tinge tichisangana patinenge tichida vanhu paine freedom of association, pane freedom of expression. Asi dambudziko ratinaro nderekuti pari kungoshandiswa mutemo wakare wakanga uripo wanaposa uyauya wekuti udzvanyirire vanhu vanenge vachida kuita zvekunza demokrasi mukati menyika yedu.
Saka poitwa sei nemitemo yakaita saanaposa yamuri kuti iri kuramba ichishandiswa?
Changa chivana kuitika ndechekuti sezvo bumbiro idzva remutemo riripo, pana ma-ex anonzi haana kualaina to the new constitution. Saka changa chidikanwa ndechekuti iyawo ma-ex ngaakurumidze kuita align to the new constitution